Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 20, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuulavayo.
Semaonero edu nyaya idzi tisiri palevel yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwa president vedu.
Varairidzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Vanhu vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru zana zvinogumi pfumbamwe kana kuti 1,119,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 27.7 million.
Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM, 4930-7270 ne-88 kHz pa shortwave.
Kota runoona nezvedunhu reManicaland zvakare vari sachigaro wekomiti yehurumende inoona nezvekupa vanhu minda mudunhu iri Dr. Ellen Gwaradzimba vaudza paramende kuti hapana chavakatadza apo vakanyora tsamba kune vaimbo vegurukota rezvikuri Mushakabvu Parents Shiri kuti mwana vavo apiwe munda papurazi reFarefell Coffee Estate kuchipinge muna 2018. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba na sachigaro vekomiti inoona nezvekurima vameya wadyajena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yava wadyajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFarefell pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kuManicaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda haina kunge yaga gara kuti izeye nyaya yavo uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kuManicaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndo zvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo.
Very authorities and then according to the Mangwana news headlines everywhere. Need to state in the
Kupiwa munda kwa vambudzana pa Fairfell Coffee Estate kwa kamusa mutauro munyika sezvo muridzi wepurazi iri va Richard Lee Fiax vakatanga kuchema chema vachiti vainge vave kukanganiswa bizinesi ravo rekutengesa coffee kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagira vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare makurukota.
Inini ndina mhosva ndakapara, hazvina chizvizva munoitezvo izvozvi zvokuti lesa kunaiinistaaaoiiyekuita se ivo madokumenti vaindava kutotaura zvakaita hapana nyaya pakudakondisaga hamina ari kukutumai kutishungurudza musandishungurudza please hapana chakaita chakashata.
Asi vawadya jena vaudza Dr. Gwaradzimba kuti paramende inoita basa rayo zvisinei nezvinenge zvaitwa nedare remakurukota.
So can you say you delayed us as a tactic for it to overtake?
Vatingati mainonoga kuya muchida kuti nyaya iyi igadziriswe kukabhineti. Nyaya iyi haichina basa pamuya asi ine basa kuvana vezimbabwe.
Vati havana kufara nekuti Dr. Gwaradzimba pamwe navamukoi havana kuya neumbowo hwavange vakatarisira uye vavati vadzoke zvekare nematsamba anoratidza magwaro avambudzana ekutsvaga munda. Maoffer letters avo ekufefo
kutamberiswa sezvo vachiti makurukota avo akundikana. Kubva zvakavhurwa zvikoro mukupera kwagunyana, varayiridzi vanga vachirangwa mabasa nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vamavhima kana gurukota redzidzo vakaini matema pamwe nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo vanga vari mudare remakurukota. Asi vachinyora padandemutande ravo retwitter munyoro wezvekubuswa kwemashoko vanikwa hurumende ichatanga iko zvino kupa mhuri yemushandi wayo anenge afa mari inosvika madhora mazana mashanu ekuamerica. Muguzeya nezvenyaya yemihoro, Blessing Zulu Studio 7 abata vagundani.
Musure mokinge taona kuti dare renational joint negotiating council hapana chariri kubuditsa, takataura isusu nehurumende kuti ivo maministers pachavo ngavauye titaure tese. Munoyeuka kuti musangano uyu takauita isu tinomirira masangano evarayiridzi nemaministers vepublic service, labor and social welfare, Professor Mavhima uye neminister of primary and secondary education Ambassador Kane Matema. Musure mokunge taita musangano uyu, chavapo iko zvino ndechokuti ndichitaura kudai takatonyorera isusu kuofisi ya president chaiko weRepublic of Zimbabwe kuti vachipindira nyaya idzi.
Ko sei mafunga kuenda kuofisi yemutungamiri wenyika?
Semaonero edu nyaya idzi hadzisisiri palevel yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers, yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident vedu venyika yedu kuti ivo vachipindira nesimba ravo. Noti chatiri kuona apa ndechokuti hapana chinoda kuti chitauriranwe pamaererano nemanegotiations.
Ko sei muchidaro?
Masalaries hayanyanya kudzika zvokuti zvabva zvagwadamisa dzidzo nezvikoro zvabva zvagwadama. Saka zvakutoda simba rinobva kumusoro rinotaura kuti constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti mushandi wega wega wemunyika muno anofanira kunge achiwana adequate constitution.
Asika takaona hurumende ichiwedzera mari, hamusi kufara here nezviri kuitwa?
Mukaha uripo pamari iri kutagwa nepublic service commission iyi yatisina kugarira dare. Wakanyanya kukurisa hausi kuzobatsira kuti varayiridzi vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Vanongoramba vakagombegwa vakagara kumudzimba. Patasvika iko zvino tauda kuti tichishanda pamwe chete nehurumende kuti tinyatsokuona kuti dambudziko iro rigadziriswe, varayiridzi vawane mari dzavo, vana vechikoro vakwanise kuwanawo dzidzo yavo inoendeka.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimuta vaRichard Gundani vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vakambova gurukota rezvevashandi amai Florence Chitauro vanonzi vashaya nhasi mushure mekubatwa nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti vari kuronga kuendesa kanzuro yavo kumatare kana isina kubvisa mukati memazuva manomwe. Makorokoza ari kuchera goridhe pedyo netange yemvura nedzimba dzavo sezvo vachigona kuzokonzera njodzi huru yekuyeredzwa kwedzimba dzavo kana kutsemuka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Sangano revagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA richimirirwa nemagweta aro ekwamutendi muDC Shumba rinoti raendesa tsamba yeyambiro kukanzuru. Gweta revagari vaadvocate Philip Shumba vati kanzuru inofanira kutora matanho ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha weTarget Copy.
Tsamba itakanyora ikaenda kucity of Mashingo tichigunun'una maererano nemakurukoza vari kuchera chera zvema mining kugomore Target Copy. Takavazivisa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu sezvo mugomo rimwe chete umomo mune tengi remvura inoenda kuma residential areas kunogara vanhu vamucheke.
Matanga aya anotyirwa kuti akadhika chirwadzo kupa kuti dzimbadziri pedyo nawo dziyeredzwe nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura mari anosvika anopa dhorobha rose dzimba dzavo dzitsemuke uye
vanotengetedza mvura inowana kutarosa. Pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengeneswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi kukundikana akawondomoka panogona kuita njodzi chaidzo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzeresewa neipapo.
Asi mamwe makorokoza akataura neStudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo. Mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzivikanwa nekuti chinjiri ati chavanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo.
Imba yemunhu kana ikawa inogona kungovakwa imwe asi mari iyi hatingairegi nondopatoraramira. Aiwogaaaagara vaende kumwe tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi memba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki tengere mvura iroro harogona kungova kana tiripo teichingozoona zvinoitika tiri mukati imomo.
Magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira. Vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosa sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani emadande mutande akaita seFacebook muAmerica, makambani anzivanira matsiziro Hunter Biden aiita zvehuori. Makambani aya ari kuita izvi mushure mekupomerwa mhosva yekuregedza vaitsvaga rutsigiro muna 2016 muAmerica vachashandisa kuburitsa nyaya dzemanyepo. Asi vebato reRepublican vari kuti maitiro akadai vanhu vatatu vakapa musaruzi nyange kuverengwa kwemavhoti kusati kwapera. Vebato rinopikisa vanoti vechidiki vebato ravo vakapfurwa nemauto vachipemberera kwavakati kukunda kwevainge vaita mubato ravo. Bato remutungamiri wenyika vaAlpha Conde riri kushora vaDiallo nekukurumidza kutaura zvabuda musarudzo mavhoti asati apera kuverengwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America ichabvisa chete zvirango zvakatemerwa Sudan ndokunge nyika iyi yabvisa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti $335 million semuripo wekupesvedzera mabasa ivanopfurikidza mwero. VaTrump vanoti Sudan yakabvuma kuti ichabhadhara mari iyi. Mari yemuripo iyi 98 uye kuYemen kwakabhombwa ngarava yehondo namiriri wehurumende Sudan vaAbdallah Hamdok vakatenda dangaro yavo munyaya yeupfumi. yakapetawo urongwa hwayo hwekunzwa kupfungwa kune veruzhinji urwu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nere Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvanga zvichiitwa nekomiti yeparamende izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichitevedzera mutemo mukuona kuti munhu wese anzwi pamushonga zvose zvehurumende zvinovaka nyika.
Zvanga zvichiitwa neparamende, Budget Finance and Economic Development Committee, zvakakosha zvakanyanya takatarisa kutevedzwa kwemitemo uye takatarisawo nyaya yesustainable development ine donzvo rekuona kuti hapana anosara mumashure. Saka zvakakosha kuti weparamende wanga wachienda kuvanhu vachinzwa pfungwa dzevanhu vachinzwa zvinhu zvofanira kunge zvichiitwa kuwandudza upenyu hwevanhu kwamaareas kwavanenge vachigara.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo, avanoti nyika dzinobudirira dzose dzinoshandisa zvinenge zvabuda muvanhu.
Chinhu chakatonaka chaizvo chiri kuitwa nekomiti yeParliament on Budget kuti itore pfungwa dzevanhu. Tingatarisa nyika dzinobudirira, vanotoshandisa nzira yakadaro vachitedzera zvekare zvinenge zvabuda kuvanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa, Dr. Gift Mugano, vanoti vari kutarisira kuti budget ra 2001 richavandudza upfumi hwenyika, asi vachiti kuti izvi zviitike hurumende inofanirwa kuramba yakamira neurongwa ihwohwo kusvikira gore rapera, kwete kuzosiya urongwa ihwohwo pakati pegore.
Pabhajeti riri kuuya navamutori nquve, tiri kutarisira kuti vavandutse upfumi hwenyika. Chekutanga ndechekuti tiri kuvimba kuti vachaparura urongwa hwe2021 vobva vamira neurongwa ihwohwo kusvika 2021 apera.
Asi vamoyo vanoti senyika Zimbabwe haigone kutambira mainopotsa kunze kwekupa vamwe mhosva.
Hapana vatinoti maministries akatadza vakajamari zvisirizo. Tinenge tichiti tiri kugona zvese, tiri kugona panenge pakanganiswa tinopa blame vamwe, ingava masanctions. Hapana patinovhuma kuti uori ndiwo vakakonzeresa kuti titadze kumita matargets pabhajeti yakapedzisira. Hatigoni kuzvibata tine nyaya isisu senyika, tinenge tichipa vamwe vanhu mhosva.
Vamoyo vanotiwo Zimbabwe haisi nyika iri muhondo, asi nguva zhinji bhajeti rayo rinopa mari yakawanda kubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, richisiya mapazi akaita seutano nedzidzo. Vamwe vevemabhizimusi madiki veBulawayo Vendors and Traders Association vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesawo vemabhizimusi madiki mubhajeti rayo iri, sezvo vakaparadzirwa mabhizinesi avo neCovid-19. Sezvo urongwa hwekuunganidza pfungwa dzevanhu hwakapera, iye zvino gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndovave nebasa rekukwenenzvera bhajeti ravo iri vasati varipira kudare reparamende. Kana rakapasiswa neparamende rinenge rotanga kushanda munandira wegore rinouya. Dingindira rebhajeti ra2021 rakanangana nekuvaka pamwe nekugadzikana kwehupfumi mushure meCovid-19 kana kuti Building Resilience and Economic Recovery Post-COVID-19. Munhau dzemitambo, chikwata chemaChevrons chasvika muIslamabad kupak nhasi chisanzwa Altat Rajput. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Rajput arambidzwa kuenda kuPakistan nenyika yake India zvitevera mitemo yekufamba kune dzimwe nyika yakadzikwa nehurumende yeIndia. Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga riroti maChevrons asvika muIslamabad vasina Rajput, uyo asina kusimuka pamwe chete nechikwata chake. Ezve zvinotevera chikumbiro chakabva kumuzinda weIndia muHarare chichienda kuZimbabwe Cricket kuti Rajput asafambe kuenda kuPakistan zvichitevera mitemo yenyika yavo. VeZimbabwe Cricket vazivisa kuti panguva ino maChevrons achange achirairidzwa naDouglas Hondo uyo anove mutevedzeri waRajput. Zimbabwe irutamba mitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe mitatu yemat20. Munyori wezvemutambo wecricket vainoki Muchinjo vanoti havasi kutarisira mashiripiti kubva kumachevrons asi chakakosha ndechekunotamba mitambo iyi.
Handingatarisiri hangu zvakati wandei maererano nemaresults. Chakakosha kwandiri ndechekungoti chikwata chiende chotamba chotaridza kuti vakomana chirimo mavari.
MaChevrons akapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo vakasangana neSri Lanka. Hurumende yeZimbabwe yakatendera chikwata ichi kushanya kuPakistan mushure mekunge vamborambidza Afghanistan kushanya muno nemhaka yeCOVID-19. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuPakistan muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mure Zimbabwe, tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichatarisawo zviri kuitika muzvikoro izvo zvavhurwa mavhiki mana apfuura pasina chiri kuitwa nekuda kwekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chedu chelive talk cheve chidiki The Connection na 8 PM. Nasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 uye matambudziko achiri kukonzera kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihoro yavo vachiti makurukota avo akundikana. Gurukota redunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba, vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vaJustice Mayor vadyajena pamusoro pepurazi rakatorwa nemwana vava mai Gwaradzimba. Nyika yegadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.youshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.